Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikunguru 16 2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vehurumende varatidzira nhasi muHarare vachiti vanoda kuti mari dzavo dziwedzerwe kuitira kuti vararame upenyu huri nani. Boka remadzimai ebato reMDC mudunhu reBulawayo rinoti riri kushushikana nezviitiko zvinokurudzira kupatsanurana kwemarudzi zviri kuitika muguta reBulawayo.
Mazviya anorwadza kuti ataurwe nemutungamiriri wenyika nekuti vanhu vanofanira kuti vagare pamwe chete vachigarisana zvakanaka kunyanyanya munyika ino yeUnited States haisi nyika ba yevanhu vamwe chete chete kana kuti vachena kana kuti watema inyika inounza vanhu vanobva pasi rese
imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika yoshora zvikuru manzwi akataurwa nemutungamiriri weAmerica vaDonald Trump Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende varatidzira nhasi muHarare vachiti vanoda kuti mari dzavo dziwedzerwe kuitira kuti vararame upenyu huri nani. Vashandi ava vasvitsa magwaro enyunyuto kuhurumende. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutungamiriri wemasangano anomirira vashandi vehurumende ari pasi pesangano reApex Council waratidzira muHarare nhasi pamahofisi egurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza pamwe negurukota rezvemari vaMutuli Ncube husati hwasiya magwaro enyunyuto kumapazi ehurumende aya pamwe nekudare reparamende varatidziri ava avo vanga vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zvitsoropodza kushomeka kwemari yavanotambiriswa nehurumende iyo yavati yakafanana nemhepo vamborambidzwa nevanochengetedza pamahofisi emapazi ehurumende maviri aya asi vazobvumidzwa kuti vashoma vavo vapinde mushure mekunge varamba vachiimba vari pamisiwo yemahofisi aya Mutungamiriri weApex Council, amai Cecilia Alexander, vati vashandi vazhinji havachakwanisi kuenda kumabasa, pamwe nekuraramisa mhuri dzavo, zvichitevera kushomeka kwemari dzavanotambiriswa nehurumende, dzavanoti dzakafanana nemutero wembwa.
Chikuru chatiri kukumbira ndechekuti salari yaitambirwa nemushandi wepasipasi muna October 2018 iyoyo ngairetwe kuinterbank rate interbank rate yakazouya nekuda kwepolisi yakanga yaiswa nehurumende saka hurumende haigonogadzisa zvimwe zvinhu muikonomi ichisiya backyard yayo iri yakasviba saka tiri kuti isu tiri vanhu vemuno munyika tiri kutenga mashopsi iwaya nezvinhu zvinodhura saka ngavatinzwewo
Gwaro revaratidzira ava iro rava pahurumende rinoti vashandi vanoda kupihwa mari inoita kuti mushandi anotambira mari iri pasi pasi apihwe madhora zviuru zvina zvine mazana manomwe nemakumi mashanu pamwedzi iri mari yemaRTGS hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvemari vaMutuli Ncube sezvo vanzi vanga vasiri muhofisi mavo asi mutevedzeri wegurukota rezvevashandi valove more matuke vaudza varatidziri ava pavasvika pamahofisi pavo kuti hurumende ichaedza napose pa nogona napo kugadzirisa nhuna dzavo
tinotenda tarisi vapetition from vashandi and chikonzero tachiwa chekuti izvo mari haisi kutenga and I believe kuti inyaya iri serious inoda kuti ichiiswe pa table and I know kuti ma negotiations are in progress and tichatambidza the petition to the relevant authorities so that you talk about any seriousness.
Zvichakadai mutungamiriri wezangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati nhengo dzesangano ravo dzichatanga kusaenda kubasa zvachose kubva nemuvhuro svondo rinouya vachiti hurumende yaramba yakaisa zvimiti munzeve pachikumbiro chavo chekuti vashandi vatambiriswe mari yakaringana nemadhora ekuAmerica avaisimbotambiriswa pamwedzi hurumende isati yaunza mabond notes.
Kubva musi wa 22 July 2019 varairidzi vese vemuzimbabwe havasi kuzoenda kumabasa nenyaya yekuti mari yatiri kuhora haichakwani haichakwani kuti tizviriritire tiritire mhuri dzedu tiendese vana kuchipatara tiendese vana kuzvikoro. Izvi zviri kuitika panguva yatiri kuona vanotitungamirira vachiramba vachipedza mari yenyika nekushandisa zvinhu zvisina maturo ose. Tinoona mutungamiriri wedu wenyika achihaya ndege kubva kunana Dubai kuti imutakure kubva muHarare kuenda mugweru. Saka pakunyeberwa kwose kwataisiitwa mari yati kunyimwa iri kusiyekwa kuti paitwe zvimwe zvebudiriro zvicharongwa nenyika. Tiri kuona kuti inhema imari iri kusiyekwa kuti vamwe vagare mumahotera, imari iri kusiyekwa kuti vamwe vanhu vazvidyire, isusu tichinonga kwavatosve nemuromo tichidya nhokosi zvironda panguva yakaoma kudai. Tinoona hurumende ichiramba ichicelebrata kuti iri kuita mabudgetary surplus asi isu tine madeficits panyaya yehealthcare, tine madeficits panyaya yeeducation, tine madeficits panyaya yekudya chaiko kwemburi dzedu, panyaya yekungowana pekugara mari ndeyekuendesa kumabasa chaiyo. Saka tasvika pakuti zvakwana izvezvi hatichakwanisi kuenda mberi. Kubva musi wa 22 hakuna murayiridzi achange achienda kumabasa. Tichange takagara kusvikira nyaya yedu nhunha dzedu dzanzwika kusvikira tatambira mari yedu yataisitambira $9,000 yachinjwa neinterbank rate.
Kuratidzira kwaitwa neutungamiriri weApex Council nhasi kwauya zvichiteverawo kuchema-chema kuri kuita vashandi munyika yose avo vari kuti mari yavanotambiriswa haisisina huremu. Pakatariswa kushaya simba kuri kuita mari yemunyika pamwe nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Utungamiriri weApex Council waratidzira uhu wati huchadzoka nemhomho yevashandi kumahofisi avancuve mumazuva mashoma ari kutevera kana hurumende ikasateerera zvichemo zvavo. Vashandi vehurumende vakaramba kutambira mari yavakanga vanzi vachapiwa nehurumende inoita madhora emaRTGS makumi mapfumbamwe nemanomwe pamunhu. Hurumende yakanga yati ichawedzera mari dzevashandi vose nemari inoita zana nemakumi masere emamiriyoni emadhora emaRTGS kubva mwedzi uno kusvika panopera gore kuvashandi vayo vose pasi peApex vanosvika mazana matatu negumi nezviuru. Vashandi ava havasanganisiri vana chiremba, vana mukoti, mapurisa, mauto nevamwe vasingapinde muApex Council. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Boka remadzimai ebato reMDC mudunhu reUlawayo rinoti riri kushushikana nezviitiko zvinokurudzira kupatsanurana kwemarudzi zviri kuitika muguta reUlawayo, nekudaro rave kutora matanho ekudzivirira maitiro akadai. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wekuzeya nyaya iyi wavaita pamahofisi ebato reMDC muulawayo, sachigaro weboka remadzimai mudunhu reulawayo amai Tendai Masocha vaudza Studio 7 kuti semadzimai vanoshora zvikuru kuedza kupatsanura vanhu kuchishandiswa nyaya dzemarudzi.
Tinotirwadza sana mai vakabereka vakatakura munhumbu vanobereka vana vedu verudzi dzese, because parudo apa hapana sarudzo, unodanana nyangwe nerupi rudzi uye unozvara nyangwe rupi rudzi. Hatina kurwira kuti tite discrimination kuvanhu, aiwa takarura kupananidza vanhu. Saka tiri kurwadziwa, tichatarisira kuti tiite community engagement kuvanhu vese panyaya dziri kuitika kuulawayo, nekuti hadzina bundutso.
Imwe nhengo yeboka remadzimai eMDC amai Lilian Mlilo vaudza Studio 7 kuti vakazvarirwa mudunhu remashonaland east asi vakaroorwa kuKezi. Vati havaone zviri zvinhu zvine maturo kuti vanhu vapatsanurwe kuchishandiswa marudzi.
Ini ndiri mushona wana wangu Mandevere, saka ndizvi kuti apa tochipamisa sei, todi vanhu vangu wondiramba here kuti mai wangu mushona indoramba wana wangu nasere kuti ndakarorwa nemandewere saka ndiruda kuti dai kurukuti vanhu vemblawayo tanzwisisana taona kuti tipatare pazvinhu zvedu izvi kwete kuti titi uyu rudzi rwazoti uyu rudzi rwazoti atidi izvozvo zvemarudzi gati batane tive vanhu vamwe chete
imwe zvenhengo yeboka remadzimai AMDC amai Tandile Sesedza vati vachizvarwa chekufilabusi asi vakarorwa kudunhu remanikaland vatsinhirawo kuti haisi tsika yakanaka kukurudzira kupatsanurana kwevanhu kuchishandiswa marudzi
makambozoona kupi kuti munhu anoda tai nokuti inini ndoda kuuraya munhu vakandivinga vakati haisi hatidi kurwa nemimi muri chembere madii kuuya nevana venyu kuti tizorovana nevana venyu tivaite minzi chiwo chokati ungada tai nezvinhu zvakadaro
munyori wesangano reibhechi likazulu vambusofuzwayo vato vanoshorawo nyaya yekukurudzira kupatsanurana kwevanhu kuchishandiswa marudzi asi vati zvinhu zviri kuitika muvulawayo unogona kuve mucherechedzo wekuti vanhu vekuvulawayo nematunhu ematevereland vane zvichemo zvakasiyana-siyana zvave nenguva yakareba zvisingagadziriswi vati zvakakosha kuti hurumende vemachechi pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira vashande pamwe chete kugadzirisa matambudziko aya uye kudzidzisa vanhu kukosha kwekugarisana zvakanaka pasingatariswe zvemarudzi
inoratidza kuti zvinhu hazvina kumira mushe the deep seated anger which vatungamiri vemasangano akasiyana political leaders church leaders and different civic leaders must attend to nekuti kana isina kuatendwa it might spill over to a civil war vanhu vekumandebere vane zvichemo zvisingati zvagatsiriswa
matanho ari kutorwa neboka revanhukadzi muMDC mudunhu revulawayo anotevera kupokana kwakaitika pakati pemutevedzeri wameya wevulawayo vatinashe kambarami nemunyori weguta vachristopher dube mune imwe vhidhiyo yakatenderera pasocial media vadhuve vanonzwikwa vachituka vakambarami nemashoko anonyadzisira uye vachishandisa mutauro unokurudzira kupatsanurana kwemarudzi asi vadhuve vakazokumbirira ruregerero muhurukuro yavakaita nestudio 7 nezuro painzwikwa chikumbiro chekuti vakambarami vabviswe pakuve kanzura sezvo vakabatwa nemhosva yekuba icho chakakwidzwa kudare rehigh court nesangano re1893 Mutwakazi Restoration Movement pane vamwe vechidiki vaimba vachinyomba vanhu verudzi rwechishona panze pedare iri nyanzvi munyaya dzemagariro evanhu nekugarisana dzinoti kupesana kwemarudzi chinhu chinogadzirisika nyore nyore kana munhu wese akatora matanho ekuziva kuti remangwana rakanaka renyika rinoda kunzwisisana nemubatira pamwe wevanhu vemarudzi akasiyana siyana ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini Taurai Shava
Mumwe murimi wechichena wekuchipinge Richard Levicks avo vakashungurudzwa nekusungwa kutanga kwegore rino vachida kutorerwa purazi ravo nhasi vaudza paramende kuti zvinhu zvagadzikana mushure mekupindira kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nedare ravo remakurukota Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera
Vali Vyaks wekufafel Coffee Estate vaudza Committee National Assembly inoona nezvekurima kuti vakakashamara mukutanga kwegore rino kuona vakuru vakuru vanoona nezvekurima mudunhu reManicaland vachiuya nemwana wegurukota redunhu iri Dr. Ellen Gwaradzimba vari membaranzi mbudzana vachiti vaifanira kushanda vese vati pavakapikisa izvi vakatanga kushungurudzwa nekusungwa vachiendeswa kumatare edzimhosva uye vati vakatozoyambirwa nevakuru vakuru vebato rezano PF mudunhu iri kuti vakwidze nyaya yavo kumutungamiri wenyika sezvo zvaiitwa nebazi rekurima navambudzana zvainge zviri kunze kwemutemo Valivia Kvati Muswani Chivabvu ivo navamwe varungu vechichena kumanikaland vakakokwa kumahofisa amai Gwaradzimba kwamutare uko vakasvikotukwa zvakasimba naamai Gwaradzimba pamwe negurukota rezvekurima vaparents shiri vachinzi vaizorasikirwa nemapurasi avo zvachose kana vasingadi kushanda nevarimi vavainge vapiwa nehurumende asi vati vakazofara chose apo vakanyorerwa negurukota rinoona nezvekudyidzana nekutengeserana nedzimwe nyika vasivusiso mwoyo vachiudzwa kuti vamunangagwa nedare remakurukota vainge vaita chisungo chekuti vagare papurazi ravo vachiita basa ravo semazuva ose
deliberated on this and have resolved as is publicly known.
Dare remakurukota rakazeya nyaya iyi rikaita chisungo chekuti Fairfield Estate inofanira kusiiwa yakadaro ichiita basa rayo rekurima nekutengesa zvinhu kunze kwenyika uye ndinofunga kuti nekufamba kwenguva magwaro izvi achaburitswa pachine.
It is to be left untouched in its entirety and to be left to continue its valuable export and development work.
Gwetara vale Vyax vanomen mugiya vaudzawo komiti iyi kuti vakazowanawo imwe tsamba kubva kuna vashiri vachitonzi vachapiwa 99 year lease. Vali Vyax vati Zimbabwe inofanira kusandura mashandiro ayo pazvinhu zvese kana ichida kusimudzira upfumi. Vati zvinhu zvinodiwa kuti business rifambe magetsi, mafuta emotokari zviri kushayikwa munyika, izvo zvinoomesera vemabhizimisi. Chakadai vambudzana havange vachifanirawo kupadiviravo kukomiti iyi inotungamirwa navajustice mayor wajajena. Vaudza komiti iyi kuti vange vasakwanise kuuya sezvo vange vari mumutsetse wemafuta emotikari. Komiti inoona nezvekupiwa kweminda kumanikaland iyo inotungamirwa namai Gwaradzimba yazivisawo kuti yange isakwanise kuzopa humboo pamusoro penyaya iyi sezvo yange yakabatikana. Mune imwe nyaya, nhengo yenational assembly inomirira Kambuzuma waWillis Madzimure vaisa chikumbiro kudare chekuti gurukota rezvemukati menyika vaKain Matema vauye kuzoudza dare kuti murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara avo vakapedzisira kuonekwa muna kuru muna 2015 vachiri vapenyu here kana kuti kwete. Vati izvi zvakakosha kuti mhuri yake ione zvaingaite kwete kuramba ichingotarisira kuti munhu mupenyu iye akatsakatika kare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika muzvinafundo Moses Rumano avanodzidzisa paMalone University kuOhio vanoti vari kushora zvikuru manzwi akataurwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump mazuva apfuura ekuti mamwe madzimai ari mudare reCongress ane vabereki vanobva kune dzimwe nyika vadzokere kunyika idzodzo kana vasiri kufara nemafambisiro ari kuitwa zvinhu muAmerica. Dr. Rumano vanoti mazwi aya anoshoresa America uye vanoona vaTrump vachizodzora mazwi avo kana madzimai aya akaramba achiratidza kusafara kwavo. Marvelous Mhlanganya wewe Studio 7 abata Dr. Rumano kuti tinzwe maonero avo.
Mazwi aya anorwadza kuti ataurwe nemutungamiriri wenyika nekuti vanhu vanofanira kuti vagare pamwe chete vachigarisana zvakanaka. Kunyanyanya munyika ino yeUnited States haisi nyika ba yevanhu vamwe chete chete kana kuti vachena kana kuti watema kana kuti vanobva kuinyika inounza vanhu vanobva pasi rese, ndo zvinofanira kuti zvigonzwisisika.
Dr. Rumano, munoona mazwi aya akataurwa nava Donald Trump achitambirwa sei pasi rose tichiona kuti America inowanzotarisirwa senyika inowanikwa iyo ichikurudzira utongi hwejechetera uyezve kugarisana kwemarudzi kwakanaka?
Hazvitaridze kuita zvakanaka baizvozvo. Kutonga kwejekechera hakuite ba pekuti unongochisarura kana runyama nerupanga pekuti uyu ndewe kwakati, uyu anobva kwakati, uyu nekuti wabereki vake vakabva kwakati. Zvinoda kuti mutungamiriri wenyika wemuno muAmerica arangidze kuti mutungamiriri anogashira vanhu wese sezvavari, uye atungamira nekurangidza ubasa hwakanaka. Ubasa hwakanaka hwemutungamiriri wenyika hunooneka nekukurudzira vanhu kuti vanhu vagare pamwe chete vachishanda pamwe chete kuita kuti nyika ibudirire yeUnited States uye nepasi rese.
Imi semaonero enyu, tinoona kuti nhengo idzi dzeCongress dzemadzimai idzi tiri kutoona dzichitora matanho akasimbarara vachitaura ivo vachishora mazwi aya avaTrump. Munoona vaTrump vachizotambira here zviri kutaurwa nemadzimai aya?
Ndinoona kuti vachazvitambira, vanogona kusazvigashira ba munguva pfupi pfupi inoyi, asi kuti vachinge vachitaura pamusoro pekodzero dzemadzimai nekodzero dzevanhu wese, kana amutungamiriri wenyika akushora madzimai akasarudzwa zviri pamutemo nenyika nevanhu vanovamiririra, zvinoreva kuti vanenge vari kushora mutemo wenyika yavo iwo. Inoreva kuti munhu wese ane kodzero yekusarudza vanhu vaanoda kuti vamiririre munzvimbo yavo. Zvino madzimai aya ari muCongress akasarudzwa neconstituency yavo, vanhu vanorangidza kuti vanovada. Tinovimba izvozvo kuti vaTrump vachachinja kuona kwavo kwakadaro kwekuda kutarisira vamwe vanhu pasi, kwekuda kushora kana kuda kumhura nekuti mumwe munhu mudzimai kana kuti anobva kune imwe nzvimbo kana kuti ganda rake rakataridzika zvakadai.
Muzvinafundo Moses Rumano vachitaura vari parunhare vari kuMalone University kuOhio muno muAmerica naMarvelous Mhlanganya wewe Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Zimbabwe National Statistics Agency nezuro yakazivisa kuti mutengo wekukwira kwezvinhu kana kuti inflation wasvika pazana nemakumanomwe nemashano kubva muzana kana kuti 175% kubva pamakume mapfumbamwe nemanomwe kubva muzana. Izvi zvinonzi zvasiya vashandi vakawanda munyika vasina chekubata uye munyika musisina kugadzikana sezvo poita ropa rakaipa pakati pevashandi nehurumende. Blessing Zulu at Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nasi mutungamiri wesangano reZCTU vaPeter Mutasa vati vatumirwa bara repfuti kuofisi kwavo.
Tirikungoreceiva tsamba dzekuti tidzira dzekuti tretena nemabullets mutsamba imomo kudzimba kwangu kunimba kwa FG moyo kubasa kwa FG kubasa kwangu. So ikozi ino tirikutoenda kumapurisa kuti tiripote nekuti hatitanzwisisa kuti zviri kufamba sei.
Asi vamutasa vati kusungwa kana kutyisidzirwa kwavari kuitwa hakusi kuzovakanganisa kurwira kodzero dzevashandi avo vave kunonga svosve nemuromo.
Hazvigonika kuti tiregere kuramba tichirwira kodzero dzevashandi nekuti mutemo unotitendesa kuti tidaro uye zviri mubumbiro remutemo. Asiwo zvinoratidza kuti tine vanhu vari kutitsvaka vasingadi kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takavafira Joe.
Mushandi akaomerwa ari kutsva dumbu zvete nemusana, mari haichatokwani, hurumende haina tsitsi navashandi. Ndosaka takagara tataura kuti vashandi vaida rescue package in US dollars nokuti panokwira inflation US dollar hero une inflation inoramba ichigaina purchasing power.
Imo masekere medi momo kuti utange kuda kubika chuno kuti ude kuti ndakupedzera chakati muchaita upwerepwere hwekunyanya kundikana nenyaya dzeTV ramurikuziva kuti mafuta yaTV acho ndeimwe hondo isiri kuwanika.
Asi chii chaizvo chapa kuti upfumi hwenyika husvike pakadai? Tabvunza vaimbova gurukota rezvemari vari mumwe muteedzeri wemutungamiri webato reMDC vatendai biti.
Hazvigoni kuti mutengo yezvinhu idzike isusu tisina productivity, maindustry akavharwa, minda iri kurima tsine, migodhi yakavharwa. So it's not possible kuti zvinhu zvinge zvichidzika mastoro isusu tisiri kuproducer, tiri kudya zviri kurimwa nevamwe kune dzimwe nyika. Ukapinda muspa kana kuti matm kana kuti mupick and pay, zvinhu zvakazara imomo 90% maproducts ari kubva kunze kwenyika.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Kushomeka kwemari yekunze kunoita kuti avo vanenge vachida kugadzira zvinhu kuti vatengese vaende kumusika watinoti alternative market kana kuti inozikamwa nekunzi black market pachirungu, kuti vanotsvaka foreign talent ikoko. Saka kudzimara ndikangoti dambudziko iroro reforeign talent richinge ragadziriswa, tinoramba tiine nyaya yekukwira kwemitengo nokuti mari inotengwa kublack market, munhu anenge aitenga ikoko kana producer kana business rinenge ratenga ikoko richada kuti riise kosti iyoyo pachinhu chavanenge vagadzira zvinova zvinokwidzako.
Si vachipawo pfungwa dzavo nyanzvi Bvuto Joko vanoti vanhu vafanire kunyanya kuvhunduka nekukwira kwemitengo yezvinhu nekuti vanoti hurumende iri mugwara rekuedza kugadzirisa zvinhu. Vanotiwo havafunge kuti zvinhu zvingaipa sezvakaitika muna 2008.
Nyika yedu iko zvino inayo foreign currency yeUS haivi kuda kuti yapera, irimo. Patakaita 2008 munyika mamusina kana US dollar kana one. Saka zvoramba zvakadzikira, plus yakaprindwa, haina kuprindwa yakawanda, vari kuprinda shoma.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakabvisa mari dzakasiyana-siyana dzaishandiswa munyika kuti pashandiswe dhora remuZimbabwe chete nechinangwa chekuti mitengo yezvinhu idzikire. Asi kusvika pari zvino zvinenge zviri kukona n'anga murapwa achida. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company inoti hapana chakashanduka paurongwa hwekudzimwa-dzimwa kwemagetsi kana kuti load shedding Uwe inoti uri muzvikamu zviviri chete kwete zvina sezvinonzi zviri kuburitswa nevamwe mumadande mutande. Mutauriri wekambani yeZesa Holdings vaFlood Gwasira vanoti dambudziko remagetsi riri kukonzerwa nekuderera kwakaita mvura mudhamu rekariba uye kuchembera kwegwenya rekuhwange. Hurumende inoti vegurukota rezvemagetsi vaFortune Chassis vari kutaura nemakambani ekunze kuitira kuti atange zvakare kutengesera Zimbabwe kunyange hazvo ZESA isati yapedza kubhadhara zvikwerete zvainazvo kumakambani aya. Ngatinzwe uri kure yataita navaGwasira pamusoro penyaya iyi.
Tine hurongwa hwatakaburitsa yatinotiya publicized loadshedding schedule hunotaura kuti kubva pakatanidza kuti mvura yekukariba yakanga yaderera zvakanyanya. Saka inotoziva loadshedding tinge tichichengetedza mvura iyoyo. Saka dambudziko ratiri kuita nderekuti kariba yakanga ichigenereta over 1000 megawatts uye nezvaa kujenerisa between 200 and 350. Saka it is this that customers are witnessing as load shedding. Nekuti pari zvino hurongwa hwatirikuisa hwekunge tichiwana magetsi anobva kunze huchiriwe kuendera mberi kana navachipo chiri kuenderana mberi. Saka hatina inge tine magetsi ekunze pari zvino. Tine magetsi ari kubva kuchiteshi chiri chohwange ende hwange chiteshi chakakwaka nguva yakati kwei kare. Saka hatine dambudziko nekuti mishina yacho inenge ichifa. Saka ndivo zvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti makaita anga achishongomeka munyika panguva yezvo.
Muri kuuzivisawo here vagari nemamiriro anenge akaita zvinhu nekuti vakawanda vari kuita sevanoshamiswa kuti zvinhu zviri kuramba zvichitooma?
Tine load shedding schedule yatakaburitsa inotaura iyo kuti tine mastage mairi yekutanga stage 1 nestage 2. Stage 1 inotaura mavura yese magetsi anoenda asi anoenda makuseni kubva izvo kuna 5 kana 10 ozoenda futi kana 5 kana 10. Kaita dambudziko remagwenya edu anyway in the country tinoenda pastage 2 inova iyo magetsi anoenda pa5 makuseni achidzoka na10 manheru. Panochinja zvese izvozvizvi macustomers edu anoziviswa mumaradio nemutv zvanga vachigona kuplana kuti mabasa avo vanoaita zvakaitwa sei nenguva yakaita sei.
Vamwe vari kuchemawo kuti nguva yamuri kudzima magetsi ndo nguva inotarisirwa kunge dai magetsi achitowanikwa muchizoadzima usiku nokuti muri kudzima masikati. Mungatsanangura sei ipapo?
Dambudziko reload shedding rinotedzera kushandisa kuri kuita magetsi. Kana vanhu vakanga vachishandisa magetsi zvakanyanya ndo nguva dzaanoenda. Magetsi anoita zviya zvinonzi pachirungu it's a function yesupply nedemand. Chinoita kuti magetsi anga achienda kunoda vanhu nguva dzese ndepekuti panenge pana kuti tafaya fundo makuseni kusvika na10 makuseni zvese nemanheru vanhu vese vanenge vakugadzirira kubika zvokudya ndopanoremerwa magetsi ipapo. Pamagetsi paanoremerwa zvakangofana nemajenereta ekumba ndopaanobva adhinguka. Saka kunze kuti adhinguke tinozodzima kuita kuti asadhinguka nyika yeya.
Avanga vari mutauriri weZESA Holdings vaFlood Gwasira vari parunare muHarare neStudio 7.
Kwazwai, muri eZimbabwe, ini ndini Mike Hove. Tinokukoka ekusimpinde muchirongwa chedu chevechidiki chatinokupokererai nechipiri choga-choga. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa kuratidzira kunonzi kuri kuda kuitwa nevechidiki vebato rinopikisa reMDC avo vanonzi vari kugunun'una nemamiriro akaita zvinhu munyika vachitiwo hamuna mabasa. Tipewo maoni renyu pamusoro penyaya iyi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Aiwa muri eZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vashandi vehurumende varatidzira nhasi muHarare vachiti vanoda kuti mari dzavo dzimihoro dziwedzerwe kuitira kuti vararame upenyu huri nani. Boka remadzima ebato reMDC mudunhu reBulawayo rinoti riri kushushikana nezviitiko zvinokurudzira kupatsanurana kwemarudzi zviri kuitika muguta iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndikusiya mina Sandekile Moyo. Mutsanga.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 16 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
fuel ikhwelile, i-transport is automatically ikhwele ukuhambisa emsebenzini labantwana kunakula beligada, ama-school fees abantwana akhwelile, ama-rents akhwelile, ama-rates lawo akhwelile, even ukudla i-4,000 i-starting point ukuthi njengoba vele uhulumende ingafuni ukusikhwelisa.
Abenhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende e-Apex Council namhlanje batshengisele bekhonona ngeholo abathi lincane kakhulu abesenelisi ukuziphilisa ngalo.
Ngizokukhathazeka njalo lokuhlukuluzeka kakhulu kakhulu ngokwenzakala kobulawayo ukuthwalana izintonga lezinduku lokutshana lokugijimisana okwenzekele e-City Hall. Asobuntu lobuyana njalo thina njengabantu besintwini sikhangelele ukuthi yithi abantu esaziwa ngenhlonipho esiqakathekisa kakhulu ubuntu.
Ingxabano phakathi kukamabhalane omkhulu wedolobho lakobulawayo uTown Clerk nomsekeli kameya ibikwa isiguquke yaba ngeyokubandlululana ngemihlobo. Nanxa iqembu lomdlalo webhola lokuqaga elimela iZimbabwe lama-Gems libhoqwe ngeleNew Zealand izolo lithi likhangelele ukunqoba eleBarbados. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kuwona lo msakazo. Abenhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende e-Apex Council namhlanje batshengisele bekhonona ngeholo abathi lincane kakhulu abesenelisi ukuziphilisa ngalo. Izisebenzi lezi zithi zifuna iholo leli likhwezwe lifike kunkulungwane ezine zamadola, okuyisilinganiso seholo ezazilithola kumfumfu womnyaka odluleyo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngocweleyo eseHarare.
Izisebenzi lezi bezitshengisela ngokufola ezitaladeni zeHarare zicula zithwele amabhakane aveza ukukhonana kwabo. Zifike emahofisini kamphathindaba wezisebenzi zikahulumende kaGood Building lapho ezifike zanikeza umsekeli kamphathintambo uMnumzana Lavumo Matuke izikhalazo zazo. Zaqhubeka zaya emahofisini kamphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube. Isikhulumeli se-Apex Council uMnumzana George Mushipe uthe ukuze iholo labo lilingane lamadola emelika phose angamakhulu amahlanu $475 kuzamele kusetshenziswe isilinganiso sokutshintsha imali somkambo wamabhanga ese-Interbank Market esedola elodwa lemelika lilingana lamadola e-RTGS ayisishiyagalombili $1 to $8. Lokhu kutsho ukuthi imali ezaholwa izisebenzi kahulumende eziphansi kufanele ifike inkulungwane ezine zamadola eZimbabwe $4,000.
But what is informing our argument? In October 2018, the least paid was at 470.
Tina sifuna iholo leli siqathaniso se $470. Sebenzisa irate le Interbank. Asisoze sikhangele irate lomsika wensi, kodwa sisebenzisa ele Interbank.
Kodwa ezinye izisebenzi zithi 4,000 ayineli ngoba intengo yento yonke nje elizweni iqonge kabi. Unkosikazi Nozipho Dube ngumbalisi uthe osokubhikize iholo ukuthi abanini bezitolo sebethengisa beqathanisa intengo yedola leZimbabwe lelemelika kulandela ukwaliswa kokuthengiselana ngedola lemelika elizweni.
Mina njengomnye ababalisi ngibona engani 4,000 pond le incane ayeseneli considering indlela izinto ezikhwele ngayo phandle. Fuel ikhwelile, i-transport is automatically ikhwele ukuhambisa emsebenzini labantwana kunakula beligada, ama-school fees abantwana akhwelile, ama-rents akhwelile, ama-rates lawo akhwelile, even ukudla for i-4,000 is just the starting point ukuthi njengoba vele ihulumende ingafuni ukusikolisa. So ngibone ngani nxa siqalile khonapho nje kodwa labo bengabanye ngabe basingezelela besininga imali ngani ncwa.
Lokhu kuza ngemva kokuba umhlangano phakathi kwenkokheli zezisebenzi kahulumende lohulumende okade ufanele uqhutshwe kuviki edluleyo wehluleke ukuqhutshwa izolo ngemva kokuba abamele uhulumende behlulekile ukubuya kulo mhlangano. Unobhala wenhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Japhet Moyo uthe ukwenza kukahulumende kuveza ukungazinikeli kwakhe ukukhulumisane nezisebenzi zakhe.
Sibona nje ilungelo lezisebenzi linyathelwa nje iminyaka yonke le. Abaningi bayakhumbula nje izisebenzi zitshaywa, zibotshwa, zincitshwa imali, ama-collective bargaining engananzwa izwakha. Lisike manje kubona uhulumende nje edonsa inyawo nxa sokubuya ke endabeni zelungelo lezisebenzi zakhe.
Umoya uphinde wajakala themba kuloba yiphi inkulumo eza kuba khona wakhuthaza izisebenzi kahulumende ukuthi zikhala le umsebenzi.
Njengezisebenzi elungelo in terms of the constitution yelizwe yokuthi laphesa phela ukuvikela imisebenzi okungenza ke u-employer azike izikhalazo zethu ikuthi singabuya emsebenzini xa uhulumende engavala okwamalanga amabili amathathu. Sibona ngani uhulumende yayinyinga engaba nani.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende engezele imali engange-97 Zimbabwe dollars kusisebenzi sinye ngasinye kuqala inyanga kaNtulikazi. Kodwa izisebenzi ziyale imali lezi sithi incinyane. Kodwa umsekeli kamphathintambo ugatsha lwezisebenzi kahulumende umnumzana Love Momaduke namhlanje utshele inkokheli zezisebenzi ukuthi uhulumende uphatheke kakhulu ekulungiseni inkinga izisebenzi zakhe ezibhekane lazo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Ingxabano ebekhona phakathi kukamabhalane omkhulu wedolobho lakobulawayo uTown Clerk lomsekeli kaMeya isiguquke yabange yokubandlululana ngemhlobo njalo sokulexuku labantu abathile eselikhankasela ukuxotshwa kwabo councilor bonke abakhuluma ulimi lesishoneni. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Idolobho lakobulawayo seliphenduke laba yindawo egcwele ukuthukuthela ukuthethisana ngamagama alihlazo abantu bexabana ngemihlobo kulandela ukumiswa umsebenzi kukanobhala wakobulawayo uTown Clerk umnumzana Christopher Dube ngumsekeli kaMeya umnumzana Tinashe Kambarami ngeviki edluleyo. Umgcini sihlalo wohlangothi lwabesifazana ebandleni le-MDC kobulawayo unkosikazi Tendai Masocha uthi ukhathazekile ngokwenzakala kuleli dolobho ukutshayana lokuxotshana ngenduku ethi lokhu akwakhi isizwe.
Ngizukukhathazeka njalo lokuhlukuluzeka kakhulu kakhulu ngokwenzakala kobulawayo ukutholana izintonga lezinduku lokutshayana lokugijimisana okwenzekele eSitwall. Asobuntu lobuyana njalo thina njengabantu besintwini sikhangelele ukuthi yithi abantu esaziwa ngenhlonipho esiqakathekisa kakhulu ubuntu. So nxa sokusenzakala ngendlela enjeyana sakheli isizwe. Njalo kambe ngubani ongafuna ukuzo investa edolobheni lilabantu abahlala bethwele induku begijimisana bethwelana amahloka.
Unkosikazi Masocha wengeze ethi bazaqala uhlelo lokubonisana labantu ngokububi bokuxabana ngemihlobo.
Njengabantu bakobulawayo asingavuminini sisetshenziswa isitha ukuthi sizondane silwe ngebizo elithi tribalism. I-tribalism i-satanism kuyafana na-satanism ngoba kuyakwenza uzondane lomunye wakho elizweni lemhlabeni akulashona kulandebele singabantu banye. Even ubaba wethu u-the late president uMqabuko wayekhuluma ngokubambanisana kwabantu kulamdebele akulamzezulu singabantu banye. Sikhangelela ukuthi ngamalanga amafitshane sizayenza i-community engagement ngesehlakalo esenzakala kobulawayo ngoba sijabulisi kasi sihlanga ngithi nomama lebantwaneni bethu bonke jikelele.
ohlaziya ngezombusazwe umnumzana Bakla Thambo uthi udaba lokubandlululana kanye lokuxabana ngemihlobo luyingozi, kodwa abantu kumele benanzelele ukuthi leli lithumba eselidale ukufuthelana okwesikhathi eside uZulu wakoBulawayo ekhonona ngokuningi okugoqela umbhuqazo weGukurahundi kanye lokuswela imisebenzi.
Into eyenzakalayo okwamanje ukuthi abantu bakoBulawayo sebedubeke kakhulu bengabantu njalo ukuthi umkhono mawumanga kuhle weZimbabwe. Ngabantu kade bengatholi imisebenzi kahle kahle, kanjalo ngabantu abakhonona ngento eziningi-ningi ezifana nabogukurahundi ezingakalungisiswa.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo owenhlanganiso yebhethu likaZulu uthi lokhu kufuthelana kungabe kubangelwa yikuthi abantu bakoBulawayo bazizwa bedelelekile kakhulu endaweni yabo yomdeni.
Okula okwe-tribalism okwenzakala koBulawayo kungabe kubangela kubana abantu bakoBulawayo babona ngani labo abaphethe idorobho bengabolumi lesiyoneni bafuqa inketha betshabi ukuhlukumeza abantu lokufuna ukuthatha idolobho, and abantu bakoBulawayo kungani khona kuyabahlukumeza ngoba idolobho leli yiyo yodwa into abalayo.
Iningi labantu bakoBulawayo basola ibandla le-MDC besithi yilo elilethe lolu hlupho ngokuletha impi zabo zebandla ekhansilini yakoBulawayo. Omunye walabo ngumnumzana iPhithule Maphosa, isikhulumeli sebandla lezaphu.
Njengezakhamizi zeBulawayo njalo njengebandla lezaphu asili lo mhlobo njalo asili lo muntu ama-individuals, silwa nobubi lobo osokusenzakala ukuthi abantu be-MDC Alliance bathala ama-fashionalism abo lenketa lechavi yabo bekulethe ekhansilini.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors Trust, usola umsekeli kameya.
Likhanya lobunzima nxa sikhangele impikiswano eyenziwe emthethwandaba izolo High Court, kukhanya angathi umnumzana Hambaramu engabe elalo esingathi umlando, kumbe sithi ngabe ela umlando awetheswayo nxa silayela ama-lawyers amele 893 Mthokazi Movement, ngoba sinanzelela ukuthi amagqwetha ke akazange afune ukungena kundikimba yendaba, but azama ukuthi achaye umpikiswano yabo ngisebenzisa imthethandaba we-High Court yawula lungelo lokuthi ubambe udaba lolu.
Ingxabano le iqhamuke ngemva kokuba umsekeli kameya wakoBulawayo emise umsebenzi unobhala wedolobho lakoBulawayo emathesa umlando wokwehluleka umsebenzi kanye lenkohlakalo. Imizamo yokuxhumana lohlangothi lwezokukhumisana umlotha olwa-NPRC kanye laye uKhambarami yehlule. Kodwa ekukhulumeni kwakhe le-Studio 7 yeviki edluleyo, uKhambarami uthe uTown Clerk uDube utholakale ephatheka kwezenkohlakalo, ethi njalo nguye eyinye yembangela yodubo lwamanzi kuleli dolobho. Ngimele i-Studio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umongameli Donald Trump ulisana lamalunga edale le-Congress amane athi kumele abuyele lapho adabuka khona nxa engathakazeleli akwenzayo kwele Melika. UGibbs Dube Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UTrump uqale ngempela viki ukuthuka amalunga edale le-Congress aguqela u-Ilhan Omar, u-Alexandria Ocasio-Cortez, u-Ayanna Pressley noRashida Tlaib. Uthi abane laba bazonda ilizwe leMelika lele Israel njalo bathakazelela amalecacha.
When I hear the way they talk about our country, when I hear the anti-Semitic language they use, when I hear the hatred they have for Israel and the love they have for enemies like Al-Qaeda.
Ngangisizwa indlela abakhuluma ngayo ngelizwe lethu. Ngangisizwa bekhuluma kubi ngelizwe le-Israel. Njalo ngendlela abathanda ngayo amalucaja awe-Al-Qaeda. Ngifisa ukulitshela ukuthi lokhu kubi ikakhulu kubandla lama-Democrats.
Then you know what? I will tell you that I do not believe this is good for the Democrat Party.
UTrump uthi kumele baphume bephele kwelemelika.
If you hate our country, if you're not happy here,
nxa uzonda ilizwe lethu, nxa ungathakazeleli ilizwe leli, ulako ukuthi uhambe lapho ofuna khona.
If you're not happy here, you can leave.
UTrump uphinde wachothoza wonke owenziwa ngunkosikazi Nancy Pelosi, umkhokheli wedale le-House of Representatives, okubandla lama-Democrats. Uthi okwamanje uPelosi uxabana labani laba edaleleli abangafuni ukulalela okufunwa libandla lama-Democrats. Kodwa uPelosi uthi inkulumo kaTrump iphehla inketabechabi. Omunye wabo u-Ilan Omar uvumelana loPelosi esithi uTrump uveza ukuthi ungumuntu okhuthaza inketabechabi.
He would love nothing more than to divide our country based on race, religion, gender, orientation, or immigration status.
Ufuna ukwehlukanisa abantu ngobuhlobo ezokholo njalo la ngokuthi abantu badabuka kuphi. Wenza lokhu ngoba uyabona ukuthi angasehlukanisa sonke ngokukhuluma ngalokho ukwenzela ukuthi singasebenzi ndawonye.
This is the only way he knows he can prevent the solidarity of us working together across all of our differences.
Umnumzana Dan Moyo odabuka kwele Zimbabwe olandela ezombangazwe kwele Melika uthi uTrump ukhuluma konke lokhu ngoba uselungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2020.
Siyazi ukuthi sekuyi-campaign season. So ma sekuyi-campaign season ama-gloves wonke asephuma manje. UTrump ubona wami uzama ukuthi arouse i-base yakhe and so uyazi ukuthi i-base yakhe mostly ngabantu abalandela umqondo wakhe wokucindezela abantu abeminye imihlobo. So uthola ukuthi i-attempt yakhe ukuthi avuselele i-base yakhe ukuthi abatshele ukuthi i-election phela isisiza ngo-2020 laba abantu asebalebhela njengabantu ababuya kwabanye abazwe, even though abathathu bakhona kulabo mama abayi-4 abathathu bakhona bazalwa izizalwane zalapha e-America. Kodwa uTrump siyazi ukuthi vele kuya kutsho lutho lokho. As long as i-message yakhe ifikile ngendlela afuna ukuthi ifike ngayo kuma-supporters akhe, sekuyi-election season time, sisazobona okuwesi okudlula lokho.
Okwamanje idale le-House of Representatives lifuna ukuthatha isinqumo sokuthi kukhuzwe uTrump ngakwethule ebulenjini bokuxhumana obeTwitter njalo lakukhulumileyo ngabane laba abakudaleleli. Akwaziwa ukuthi ibandla lama-Republicans liza kusekela lokhu. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingoGibbs Dube.
Eita eita hola, mtswaka komuhle, lo nguMaigobe weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe-Z-Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sithinta ezombusazwe. Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, uthi sesifikile isikhathi sokuthi abatsha batshengisele emgwaqweni. Lokhu kusekelwa ngabatsha bebandla le-MDC, kodwa-ke abakubandla le-ZANU-PF bathi ibandla le-MDC lifuna ukugenqula uhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa, hathi ukutshengisela ngokuthula emgwaqweni. Abatsha bakhala ngokuswelakala kwemisebenzi. Litheni ngodaba lolu? Abafisa ukungena kuhlelo lingachuma kuWhatsApp kunombolo yezithi +1 202 465 0318. Hayi, mthwakazi omuhle, asihlanganeni kuhlelo Deep Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Ngesizwe-ke uChris Gande weStudio 7 esethulela eziphathelane lomnotho welizwe.
Isilinganiso sokugugudeka komnotho se-inflation sibikwa sesiqansile sisuka kumachumi afika phose ikhulu i-97.85% sayafika phose amakhulu amabili i-175.66%. Lokhu sokuthiye ingcwethi kwezomnotho zisithi isimo somnotho elizwe sesiphose sifike kwesomnyaka ka-2008 lanxa impahla zingakaqali ukunyamalala ezitolo njengaleso sikhathi intengo isihahabela khona. Ngakwelinye icele, iholo lezisebenzi lokhu lingakhuphuki osekuthiye inengi lisebunzimeni. uhulumende wakweza iholo laba kubutho wathembisa ukwenza ukufanayo kuzisebenzi zakhe zonke. Kodwa amatitshala athe esiya emabhanga athola dololo iholo alikhwelanga osekuthiye udaba lokutshengisela solusobala. Umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU esigabeni se-Western Region, umnumzana Ambrose Sivindi, uthi izisebenzi zizonde ziganunwabo.
Besiza lapho uhulumende ethembisa abantu esithi yena abantu uzabanika imali and wazowafanisa ukuthi umuntu ophansi uzathola imali engange 1,000 RTGS. Bonke abantu baba lethemba. Waze wedlula uhulumende wasuka lapho wathi ufisa ukuthi lalaba ama-private companies labo bezokufana babenika izisebenzi imali. But kathesi xa sesisizwa amahemu yemaqoqwayo lapha khaye ngathi uhulumende wasezwakali. Siyakunanzela ukuthi lezo kade kufanele lahlale lezisebenzi phansi asahlanga lazo. And ngaso kunjalo siyakwazi ukuthi uhulumende uselengqondo yokuthi apho ngufaka imali ayifakayo enale engaqedakaliyo.
Esinye isakhamizi sakobulawayo unkosikazi Duduzile Nyathi uthi udubo lokhu lusiya luqhela.
Kobulawayo izinto zakhe ziqansa intengo, sikhuluma kunje umthova lawo uqansile usuyi-$2 ngoba bethi khona amafutha ezimota lawo akhwelile, so yikho ndlela bobe suke bakhuphula ke intengo yomthova. Kodwa kubuhlungu ngoba khathesi izisebenzi zikahulumende kade zikhangele iholo ukuthi lingezelelwe, abasazange batholeke ukuthi bangezelelwe. Kodwa ngathi izinto lokho ziyala zikhuphuka siya phezulu. Hayi, abantu vele abasenelisi lutho sokuphile kanzima khathesi. So kuyukuthi nje abantu badobhe kuphela impuphu lempida kuphela badle, kodwa vele sokuphile kanzima abantu abasenelisi lutho. Nokuhambisa ngisho abantwana esikolo sokunzima kakhulu. Khathesi ade sikhanya ukuthi izinto ezikolo uthole ukuthi izikolo eziningi bezikhala ngokuthi khona amagetsi ahamba, abazange bakwanisa ukuthi baprinte ama-examination papers. Uvele kunzima, abantwana babhala nzima ngisho lezikolo khathesi ukuthi babhala ama-exams abo. Kunzima kakhulu, impilo yakhathesi isinzima kakhulu, sibile ukuthi sokuyukubamba ngamandla singoba kungela ngenye indlela.
Owancintisa edinga isikhundla sokuba lilunga ledale lephalamende kobulawayo umnumzana Josephat Mzaca Ngulube uyalandisa.
Esingakusho ukuthi i-government incindezela izisebenzi ngalokho abakubiza bethi ngama-austerity measures abo okuzama ukulungisisa umnotho welizwe oyehlulayo ukuthi ulungiseke. Esikutsho ukuthi i-government lapho kukhona emcijweni esizabe sitshengisela ngayo ukuthi imiholo yabantu akayikhwele iye phezulu.
Ingcwethi ecubungela izomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi nxa kukhangelwa umumo okhona elizweni, isilinganiso se-inflation siphezulu kulaleso esikhulunywayo.
Ya, ngibona njengani leqiniso ukuthi i-inflation isikhwelile kakhulu. Bakhuluma nge-175%, kodwa ngibona njengani isedlula i-175% nxa sikhangela ukuthi intengo zalapha eZimbabwe zitshintsha mihla ngelanga. Ungasenani ukuthi sakhipha ukusetshenziswa kwama-US dollars ubona njengani awuthintanga lutho. Ungaba yimbangela kodwa ayisiko kodwa okubangele ukuthi umnotho ufike lapha, ngoba sokulesikhathi sikhuluma ngendaba yokuthi thina asila esikulungisayo esingakuthengisela phandle kwelizwe esingathi kusilethela imali. So udubo lwethu ukuthi asila imali eneleyo foreign currency yokuthi sisebenzise, sithenga okuningi ukwedlula esikuthengisayo.
Ngeviki ezayo kulenhlanganiso zezisebenzi eziningi ezithi zizatshengisela zisola ukungaphathi kuhle ezomnotho okwenziwa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo webhola lokuqaga elibela iZimbabwe lama James libhuqwe ngeNew Zealand 79-36 izolo. Lona lithi likhangelele ukunqoba eleBarbados emdlalweni wanamhla ntambama esibangeni sesibili sesibaya sikaGroup F. Leli qembu libikwa kumele linqobe kwenzela ukwengeza amathuba okuya kuma semi-finals emncintiswaneni oseLiverpool kwelengilandi. U-Ezra Chisa Spanda usipha lolu daba ekhonale eNgilandi.
Ngemva kokubhaxabula iqembu le-Northern Ireland 52-49, emdlalweni womnandi wamagama ngempelasonto, iqembu lama-Gems libhuqwe ngele-New Zealand kabuhlungu. Umqeqeshi waleli qembu Lloyd Makunde uthi amandla amaningi aphelele emdlalweni wabo le-Northern Ireland.
It's good that we won the match. Well, we made the right substitution accordingly. We made some errors.
Kuhle ukuthi sanqoba kumdlalo lowana. Satshintsha abadlali wasebenza kulo basenza amaphutha kodwa salungisisa. Amantombazana balwa okwamagama abadelanga bazikhalala kodwa balwa njengezilwane. Njalo ngibethulela ingwane.
Ekhuluma ngomdlalo wayizolo le New Zealand, uMakunde uthe bazamile laloba bedliwe.
Under them we are better than us. Yeah, it was all about teamwork.
Singaphansi kwabo bangcono kulathi khatshana. Sidlale siliqembu elimanyileyo sizama ngamandla wonke ukuthi sibehlule. Ngabe sidlale singazimiselanga besizabhuqa okuzwayo. Sivalile savimba ukuthi bangazibulali. Siyazama ukusebenza nzima ukuthi sifike ezingeni eliphezulu njengamanye amazwe athuthukileyo kulo mdlalo. Sizafika kuphela.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eBrithani zibuya ngobuningi bazo kulimdlalo zizosekela iqembu lama-Gems. Omunye wabo unkosazana Deborah Dube.
Siyaziqhenya ngeqembu lamankazana akithi le-netball and bayenza izimanga eLiverpool. Yeah, sadliwa yi-New Zealand kabuhlungu. It was all because bona bale-experience. Sazama shem, sazama kodwa kwayehlula kungasenani namhla kumele siwine ntambama ukuthi sibe lama-chance okuya phambili. Sengisiyabukela e-arena mina manje.
Unkosazana Kethiwe Ngwenya uthi ubukela yonke imidlalo yama-Gems njalo uthi leli qembu liyafika ku-final.
Izolo sibone umdlalo onzima ku-New Zealand. Badlala shem. Ngethemba ama-coaches babonile ukuthi benzeni kumdlalo wanamhla. So kumele siwine ngenkani. Ngiyajabula ngabantu bakithi ababuya ngobuningi kuma-games. Go Zimbabwe! Go!
Abalandeli bomdlalo webhola lokuqaga bathi iqembu leZimbabwe kumele linqobe noma kanjani namuhla ukuze libe lamathuba okuya esigabeni esilandelayo. Sikhuluma kunjenje iqembu lama-Gems selisenkundleni lilungiselela ukungqikilana lele Barbados. Unompembela wasebekhona okutsho ukuba laloba siphi isikhathi iyasuka ihlale. Nimele Studio 7 eLiverpool, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Ngakehlukani namhlanje ke sikhangele ezinye izindaba zethu ebezikhokhela. Inhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende ye-Apex Council namhlanje itshengisele ikhonona ngeholo ethi lincane kakhulu njalo ababalisi abasenelisi ukuziphilisa ngalo. Ingxabano phakathi kwamabhalane omkhulu wedolobho lakobulawayo uTownclerk nomsekeli kameya isibe sigoqoke yaba ngeyokubandlululana ngemihlobo. Walivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.